Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you, the ordinary folk. Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo The Connection, uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje kungolwesibili mhla zilishumi lasithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi ukubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imisebenzi kayitholakali, seyaphenduka yaba lilihlo lentwala. Kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe. Kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini, lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusa mira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunza isebe chidiki nasi ndewe kuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utiridzire runhare pano pachirongwa, tinzwewo kuti uri kurarama sei, muri kurarama sei. Ndabva ndawana mutereri wangu wekutanga nhasi. Vaya vezvematongero enyika vatinowanzokurukura navo muchirongwa nhasi havapo, tikuda kunzwa kwamuri sevatereri chete. Ngitate umlalelo wakuqala uLiberty. Kunjani Liberty? Halo Liberty.
Yebo baba, kunjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Hayi, ngiphilile vele.
Ye, usixhume ungaphi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazi?
Hayi, ukhawula mfowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani kona ngaphe Gweru?
Hey, kuphile kanzima. Akutholakali lutho. Kuphila nzima nje. Hey.
Imsebenzi?
Hayi, imsebenzi kayikho. Ikho nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela.
Ukuziphandela khonokho Liberty kwesifuna ukuzwa. Akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle, uziphandela ngayiphi indlela, yikwe mfuna ukuzwa khonokho. Liberty lapho soluqumile ucingo lwakhe, kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi into kasihlangani, umumo mubi, imsebenzi kayitholakali. Bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma uthi usephila ngokuziphandela, ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusukelwa qhumeka ke lapho. Uyomtereri wedu weStudio 7 atrizira runare ari kuGweru, mkoma Liberty angachitaura iye kuti aiwa upenyu wawoma. Saka ndanga ndichimubvunza, angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya. Saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo, kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri, asi foni yake yazodambuka yazokata. Asi tienderere mberi nechirongwa, titore mutereri wedu wechipiri, mkoma Shepherd. Mkoma Shepherd, ndeipenyu?
Ndiri right, mushe zviri kufamba.
Hai, mbichana, matibata muri kupi?
Ndakumandibata ndave kunyazura chaiko chaiko.
Kwakamira sei kunyazura?
Kunyazura kuri nani.
Mainzwa nyaya iri mugango, muri kurarama seiwo semunhu wechidiki?
Kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo. Hazvina kumira zvakanaka neikonomi yedu, mabasa hakuna. Saka zvinotorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari.
Saka kana muchimuka makuseni mgoma Shepherd, zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri, because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa, asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa, handizvo?
Ndizvo chaizvo.
Vatinoita
timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vacho vabereki chaizvo. Isusu kuti kurarama kwedu chaiko chaiko kwakatooma, kutokiyakiyawo tozvingodai, so ukazoonawo mari yataim, but kurarama chaiko chaiko hakutoraramiswa nevabereki.
Saka pakaoma kapa?
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd. Makaroora?
Ndisati, ndokutotarisira kuda kuroora.
Saka mozoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki, muone kuti pane dambudziko ipapo?
Pane dambudziko huru chaizvo.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu.
Ah, tinotenda ndoda kumurefa wese ari kunyazira kuno.
Ndinovimba kuti vakaterera.
Vakaterera vana Sai Chipere, vana Leonard Nyazombe nevamwewo vakangodaro daro vana Givil Singer.
Aiwa, thank you so much, Mkoma Shepherd. That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into tanisa yo ukubana abasakhula abanengi bazithola bekusimo sokuthi umuntu sefikile kuma 25 engene kubo 30 35 40, lokhu ugcinwe ngabazali, into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu. Ndimbotorazve mumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu. Alo, magadi mtereri?
Kishupo magadi yo.
Aiwa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yo ipapo. Muno ito anizita? Alo, mtereri, ndati muno ito anizita?
Nye ndetwa Modesta Tavinga.
Aha, ma tibata morigubi?
Ndikuno ku South Pretoria.
Pretoria kwamira sei ku Pitoru?
Everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki kusa ku Pretoria?
Zvinorwadza because so far hatikurarama tikuno, vana vari kuZimbabwe. It's so hard.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa?
Tiri kushanda kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda, everything is fine, but tinotirwadza kuti maparents anenge ari kuSimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati pa?
Chikutotumira, chikutogadzirira kutouya izvozvi pana December, ipo patinototumira. Because tikasadaro semi dzedu dzinofani nzara, tikateedzera kuti ZANU-PF neMDC hazvina zvatoshanda, ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti ZANU-PF ichaita change. Ivanga vari vamwe vauya kuzotsvaga basa nguva iripo, vanofa vakabata masetiseti. Hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko, zvinozvoita here nhai Modest?
Ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe, zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe. Zvipatara hazvina kana mushonga, everything hapana kana chiri kubuda. Ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurushaya kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobvunobvita, hazvina zvinombochinja, vhota haitombochinjisi kana zvinhu. Ine life inongoda kuti iwe uzvifungire wega, but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira nguye changai chakahwina, unongoita the same thing because asati ava ahwina. Saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa, tinotenda. Ndimuzvare handiti?
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, maita basa. Ndingokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangovambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na, njengoba la iGoli phela iseyiGoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imisebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imisebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazo, esikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imisebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya yatiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa chevechidiki tichida kunzwa zvikuru sei kune vechidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvina zvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishaikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vafara mukoma Mutunga, makadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma, kungotatarika tatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mugoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita ofisa mutani yange ndi kuti kandi sista vangu vangashora Modesta vanga vachiti havo vanhu ngavauye, but ndotozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mugoma, haungagutiri kumakwato kumba kwako munhu, haungablemi naye anoita nekidhogu dzavana kubitira mai vako njanjero vakungashata kuzvita zvii.
Saka mukoma Donald, ku South Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndiza ndotaura kuti mukoma hakuna mabasa atinenge tichishanda mukoma, asi mabasa akuti ari dzisende kuti tingatotipa mabasa, mabasa anobatika zvakanchangana chicho izvangu havo vavachitaura zviri zvongu kuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandwa nevanhu vekuusha muromo zvinokutaurombo mugoma hatidi kunyemba kusha kwedu kwezvakangona akati kana zvibezvazvizvona akati hazvina nyaa zvinovanhu nemunyama iri kuzimba kuti ata munyama ndinarinyeedu yangokurira munhamo basi asina tenzi kumakwati ngoma kuti ndende ndinokuita kumakwati kumba kwenyu kuti naati ka iwo problema wa kumakwati kuti havana kundibikira kumba kumera vako tena vachibva hai zvondinoita ngoma
saka
ana vanga vangu
saka toita sei mukoma Donald
papa hangu ndizvo mazuva ano pamaoni vandu kuti zvita nezvongoti hazvo munhu anofanwa kungotatira nhomba raramu panguva iyo nekuti zvekutarisira hurumende yemukoma tinganyepirana izvo ndatirega yekubhema kana kutarisa kuti vanoti kudini nekuti hakuna chinobuda sezvoizvaruziva izvozvo hazvidinganga kushopera hakuna chinobuda kuwanawo kuti kufundisana ende mukatisa kuti gore ravoda kukwana vapinda musystem kupawa kukapa vakatora ivo vamurangagwa asi hatina chaa taura chiri kufamba sofa hakuna chakataona mavarizotautawe hakuna iko kesho vakubatira mutero maseti zvinhu zvokungoti kutsvaka kuvashaya ngoma kutsvaka utano mukati hakuna vanhu ava vana mazano manyuwani zvokuti angamutsa nyika pairi hakuna sofa tirikuona hapana kana chakataura chachinja zimbabwe zoken for business basi endeground hapana chiri tanjepo chinobatika iro zviri open for business ndizvo zviripira tataona
aiwa
ende kana kati kana zvaidichine basa rake kuti vana vemunyika zvakada vana masiwa vangadi vakaita vana kweshe vavakazinda kuchinya vangadi vakaita zvina zvizvo kana nyikadi chiri kungoona vana vemunyika mavezvemhandu ngoonse kuti kwanisa kubuda ngoma ngavabvise mweya wekuti munhu anhu anenge anema mumafungiro emhandu ngavamusiye mweya uyo ezongu vaine mweya wekuti munhu anenge zvinotati vanhu vane mari manje vana vemunyika vanenge vane mari dzavo havakwanisi kuzoita investment munyika nekuti ndo vanenge vaizii mhandu vana vama
aiwa tinotenda
vachinyatsokunzwira vanhu avoti vachizorapa muzvipatira zvinodhura iva vachihwira vanhu murombo mugoma vatina havo
vakaiva ngoma aiwa tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa mukoma Donald
ndinofa ndinotenda mugomo rosatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
lovegungu Donald Mamboma prominent Studio 7 listener ube sethinta ke lapho semzantsi Afrika laye uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle lakhona le emzantsi Afrika. Siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zvekare mtereri wakadi yako mtereri. Halo mtereri. Halo mtereri wakadi yako unganikasixhumani kuhle lalo mlaleli kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni yeFacebook ukholena uyaloba lapha ekhasini le VOA Shona uthi yena anzi namkoma kholena kuoma kwaita upfumi hwenyika zvinoreva kuti ED Mnangagwa haana kuhwina ngukholeni ke lapho uyakhuluma kuti ukoma ukubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin. Uyezve panani apo mukoma atafadzwa anzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe. I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaga kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki. Hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega ngutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akulalutho oluhambayo sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nerimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno kuZimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarshipa hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro chematthew rusike muHarare uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi ungintombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke lolo ncedo timbotora mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndiko makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvina hapana kavana vechikoro chatiri tokwanisa kuchikoro nekuoma kwenyika
matibada muri kupi
ndiri kuchinhoyi
kuchinhoyi uko
zvinhu asi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chokunyatsoitika chaichezvo
ko inganzi zvaanani mazuva ano
hapana chetinana mafuta ari $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chetinana mii
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga irikuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour raisi zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokukiyakiya kongotengawo zvinodhura izvozvo kutingosevhaizesevhaiza kuti ingorararamawo zvemhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndio kurarama kwatotoita pasa zvizva zvekutotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndo vazhinji tiumwa musango muhobho kazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramisemo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari waschool manje wawana kamari kako unorara kukrab spenda mari yese iyo mudoro
ini zvangu kumwa handinwe zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mava hasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezi hangu kuti zvichiri kunyatsoitikere but kuona kwangu ndofunga zvazvishoma kuti zviri kungodhura razikara kuwanika kwazvo namadrink chaicho yamashopu hamuna
soft drink chaichai
matm chaamuchemokuti hamuna kana ndonzi soft drink kana drink irokwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazoe
hamuna kana mazoe hamuna kanakana zvizhinji zvinowanika mabasic comedy zese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazoe ese zvokuti notwana makazara maroiko $20 per kg.
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald, maybe mvunzo wekupedzisira. Saka muri kuona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya?
Pano pano tinemese kupindira because kuti titi tinochinja futi hazvizvaza zvichinjike because vakatopindira kuti ngavagone kuvachinja.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano baba.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wabemba igolide. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokudula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulaluthe emashop inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngaphe ema supermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine enkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbotora mtereri mkoma Innocent. Magadi mkoma Ino.
Nofara, magadi enyu budi.
Ai wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada mrigubi.
Kuno kundriku East London, Mdanzani, South Africa.
Na, ku East London, ku South Africa.
Yes.
Maizu wa nyayari mugango. Moro kurara mose ku South Africa.
Irunani, atishori mwari. Sekuti kuno ku wazinji, tingori ma truck driver. Saka, tukuna uti ndo zinende zirunani. Mbo zama zamo. Yangu sipota chioma zazo, simbo yungo mungo zia kuna mbuti kwa oma zinofobia. Tumbo piti roma tai, asi ukeni mungo chungo indi rambiri. Toro netari sire kubo zira kumusha, pati tunusakangu oma. Tujokere kwa ajo. Apana tutangira kana magipo, mungo wa mbutari sira kusina. Patori kwa turunani watu jahira ziko. Isusiku tujokere sofa. Ashtombo itutongo singa tiri kumoku. Kusiko ozi na zachinja o. Toro ni tasiri utisa na siya chinja. Nangu zazo nisiri kura atinzira. Asiti mungo imbo atisa na siya chinja.
Saka mwuchi kudrive ma gonye tiku wa mwuri kuita uku. Mwuri kuita lokali u South Africa iku uku kana utimuno mbubuda mwuchienda u Zimbabwe, Tanzania. Kune zimwe nyika zvakadaro da.
Ya ini zvangu ndinoita local. Africa since yakakura zvayo. Tinovetorwa malong distance kuti from here up to Joburg is about 1000 k's. Nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga uchingotendera all over South Africa. But ine vamwe vanhu vanobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu hasi ndambobuda hangu cross border for our local.
Mhm. Saka pei amuri kuwana ipapo I munogona kurarama nayo uyezve kuchengeta muri.
Ya, tikumanega kuchengeta muri. Nekusevha kusopa saidi yekurongo nekuti kushanda kwatirikuita kuno kazire kuti tave kuno tinoti kurongo kumusha uku tovakawo semadevelopment kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoonawo pekutangira sekuti kunoku hatingati tobva tagara nemhuri yese kuno inenge itodzidzo iri kumusha saka techitorongo futi kumusha wayotishanda kunoku.
Mhm, aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Innocent murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Mhm, yakhuluma ke lapho Innocent usichayele ucingo ese East London eMzansi. Uthi yena ungumchayeli wamagonyeti, uchayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbopinda mudande mtande tione kuti vatereri vari kuti chipa na baba tadiwa cheure. Azina baba tadiwa tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu yere ngo baba tadiwa lo uti hai abasakhulayo abantu weZimbabwe bayahlupheka kakhulu ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo ZANU-PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na. Kodwa okukhona baba tadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina ZANU-PF sandaphuma ekhethweni yanqoba iZANU-PF yangkhona. Whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi kodwa ukhetho lusanda kwenziwa bayibisela abantu iZANU-PF embusweni. Timbotora mtereri vagumbo makadimi komangu.
Tiripo makadimi vongu.
Aiwa tinofara hedu matibata muri kupi?
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uku?
Kuzvinhuwa hazvina kunyatso kumira zvakanaka kunyika hazvina kugara zvamira zvakanaka kana
chii chanetsi
but maprize zvinhu maprize zvinhu mumashops zvirimo but maprize acho ndiwo anorwadza. Vanhu vakwidza vanhu vakakwidza mitengo asi osinoita hazvo tinangoti maybe 3-4 days izvi dzapfuura izvi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero asi kuri kunzi munhu awanikwa cooking oil unonzi utore 2 pamunhu cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6
cooking oil 2 liters
tiri kutaura muzvishavani yapa $6. Challenge inondibata inondi yandiita sokuti yandisibatei ndeye fuel. Baba tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha. Zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhingi zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel, chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station. Tine matractors munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya. Tine matarakita haungaitori ukaenda nayo kutaoni. Matractors anotibatsira kutakura zvitina kumamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisa dzisati dziri dzinotibatsira dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. mota iyi kuti idrive upinde nayo zilori mazilori akaraya uri drive upinde naro mutown kuti hapatindiki hapafambiki. Saka ipapo ipapo ndoo panoti remei because tiri kuti isu handiti ndanzwa nichitaura muchiti hanzi majeritena anonzi haachatenge gine madhiramu pamafiling station.
Ndozvo ari kutaura.
Saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei, totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvaka fuel kutaura.
Hakatombomeki sensi zvachose kamutemo kacho ika.
Because ini iyeso ndichikutaurirai zvigayo kumisha kuya kuya zvakawanda, vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramisa, ndo zvinotibetsera. Vanova tinovandisi ndoda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa. Handifaniri kutiza chokwadi chiripo, ini ndiri ZANU PF supporter yakakwana ngeremba. But manje maningi manana ine mitemo inoti inenge ichidzosera bato redu sure. Nevanhu vanotsigira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nokuti ndoda kuudza ino nyaya zvakafanana naminister for finance. Munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa, but paangoitiwa announcement yemapesentage yokupa kuti usa ronzi romira roga, usd hanyingi bondi romira roga, zvinhu zvese zvakabva zvatsinja marates emari dzecurrency zvikabva zvadokanganisika munyika. Saka ndoona sokuti ndina problem yatinoende yekuti panongo implementewa mitemo, angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsult. Then zvobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota hazve handiti muone.
Asika mukoma Gumbo mataura kuti muri mutsigiro weZANU PF. Ndimika muri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose, munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu?
Baba platform yandiye ndinayo nhingi handina platform yandiotova nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa. Apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana padhuze pano. Nyaya inongovapo ndeyekuti havatangi vaita research kana kuconsulta kudzoka asi kuvanhu kuya. Ndoda mudziko riripo panonguva necommunication breakdown, because kana mitemo iyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsimbirirwa zvekuti apo ndiri sapoti yeZANU PF. Maybe kudaro ndevamwe veZANU PF vari kuita sabotage, hatizivi vamwe vari kugarirana, because nyaya yakaitika kaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo, saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati. Isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva.
Aiwa rambai makashinga vagumbo, tinotenda nekupinda muchirongwa.
Manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga, asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri sapota yeZANU PF. Tinotenda hedu ndizvo chaizvo, but yei nyaya yemanhingi yemajeriteni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese, because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka.
Pakaipa. Tinotenda mukoma Gumbo, mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda. Haiwa maiteni.
Yateta lapo ubaba uGumbo uti hai ungumsekeli webandla leZANU PF, kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto, namhlanje babethule umthetho kuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu. Uyakusola kakhulu lokho ubaba uGumbo ozikhulumeleyo wathi ungumsekeli weZANU PF. Uthe minye imithetho ethulwa ngohulumende akakwazi ukuthi kungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lomunye okugovernment ulethe imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo, abanye baya befuna ukwakha, abanye befuna ukudiliza. ngamazwi ke kagumbo umsekeli wezanu PF osichayele ese mberengwa timboende rambe rine chirongwa chedu kora to 10 is the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu sithathe umlaleli uJabu kunjani mlaleli? Alo mkoma Jabu muribo.
Mkoma Tunga kuri seiko pari seiko pa United States up.
Kuno kuri bo mkoma we mkoma wangu tinga chikira imimi ikoko.
Kuno kwa kanaka tiri kuno ku South Africa taroera kuno wakomana takabuki tasunga sunga mabegi tichiti kata pinda wakomana manje mbuti dzakabiwa. Zvino nyairi kuitika iri kuiona zvine zvitata takatarisira kuti ndozvazvichaita kana kuri kuti wakomana vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina. Saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino. Handioni paine chino chinochinja ba kazi muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi mimi kuti nyika isave fuelo zvinonzi izvoni musatengere mumadramu that does not make sense hazvishandi pazvo zviri kuita kumushawo.
Saka ku South Africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa?
Mabasa totokuita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno South Africa inyika yakatakura Rainbow Nation ka kubva Afrika yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno. Saka mabasa anenge ari kuita mashoma. Saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu. Asi aiwa tikudya tichiguta, aiwa hatisi kumborara nenzara ba, hatisi kutoda kutenda Mwari.
Aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu.
Taura henyu hatiri kuti izvoni dai wakuru wavanga vaonawo kuti no zvetaifunga kuti zvichaita zvaramba. Ndinoona chino chakonfusa vanhu hama dzedu kumusha uko kana kuti vabereki wedu kumamisha kuyakuya inyaya yekuti ka wamukoma Mugabe wavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze. Saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idya muvhotera uyu varongo vabvuma kudzoka munyika. Ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iyo vana purezidenti vanoti izvoni isusu tichakwereta dzimari. Nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwe mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga maindastry kwete kukwereta mari. Nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira. Plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa maindastry pomutswa mabasa pamwe ugona kusimukira kwete zvazviri baizvi.
Saka toita sei mukoma Jabu mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba?
Ivo vapo inini maonero angu ndeyekuti chekuita chaizvo chinotinetsei pakuti muri kuona tikatipinde mustreet tiri kuurayiwa nepfuti tiri kubayiwa. Iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhiyos nokuti kastudio 7 ndoga takaiterera every day nemumawhatsapp ndetetei takatarisa zvinobva kumusha kwetu chii kuitika ikoko. Wane ZCT uwayawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata wasati wademonstrata wachitori mumaofisi. Inaisa namboona mutemo wakadaro basi tiri munyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu. Saka maizvezvo vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vananga vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvo vari kutoita izvezvo zvekurambidzana kuti vaite waexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti kacheri katarisa paya paya munhu asungwa haana kodzero yekurohwa. aswada asi wanhu vaya vaita chipinda murori miyamo vakanga vachirwa nemabata stick vakanga vanyangadza chicho vakanga vanyangadza saka nyika yedu hei hapakaoma zvondirikona ndezvekuti izvoni munhu wese dai zvichiita dai vanhu tichienda kusaidi rimwe chete pachadaidzirwa MBC nokuti iri kuti izvoni iyo wachapa vanhu zuva rekuti kwapinde murori munhu wese kubva kwamutare bulau wayo gweru kuenda kusouth africa zimbabwe as whole wanhu varegedze kuti wamwenga waenda mwachitaura ari kudzimbabwe tozoaa nyika yedu iya pamaigona kubudia patinogona kubudira tikadaro vanhu isu vakabuda mudzimba kwete zvokuti vamwe vanosara vamwe vamwe vachibuda
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma javu
ndatenda mukoma tonga ndatenda taakukudai vakomana kuti muuye takachitarisira kuti tikawina muchauyawo muchitepfenyura muri kuno kumusha manje hei zvakona ngakarapo achida asi rapai muri iko kona kuti mukauya zvakadai so hatizotombonzwi chiro saka muri kutotibatsira tiri kutonzwawo panemi kuti zvakamira sei kumusha saka rambai makadaro musadzoke kumasure pachimbo rambai muriyo kusvika nyika yanaka muchitipa masoko nekuti mukauya tinobva tatofanana panje tinozonzwa kunoku
hanzi pakarasika hakata
iye pakarasika asi munhu wese akota ivo vacho vezanu vacho kana paine vakanga vachisapota zanu pepu waakuzona kuti no takarasika pekuvhotera iko zvinezvo waakuzona nekuti haadi zvezvo waifungidzira kuti zvichaita zvazviri izvi hapana munhu aizvifungidzira panyanyanya kuvanhu vezanu asi henu isusu pambcs taizoona kuti haiva vakuru havana kwavanoenda bawa zvinhu zvakangofanana akabva neakapinda iko zvinoizvi hapana kwanoenda zvakangofanana
aiwa tinotenda mukoma javu mudzoke muchirongwa svondo rinouya
ndatenda mukoma ntonga ndatenda
thank you so much javu there calling us from south africa uyakhala njengabantu abanengi usola ikakhulu ibandla elibusayo urhulumente ujabu uthi abantu babecabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfaka eceleni sokungene ubaba umnangagwa uthi ujabu abantu babecabanga ukuthi hhayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenotho uqhubeka umubi kodwa uyakhuluma ujabu uthi hhayi emzansi bayaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbotora zvekare mumwe mutereri mukomata wanda makadi yenyu mukoma wangu
ya ndimukoma jonga
ndingomo jonga mukoma wangu
hei vamukomo zvakaana muno matiino musouth africa zvinhu zviri kutomera vanhu vanhu vaifunga kuti pamwe hurumende vachangosarenda havo masi vavosira vachamisa nekuti hei zvinhu zviri kutomera vanhu mukati menyika umwe vanhu havasi chatoda zviri kuitika kuzimbabwe zvisamuri kuona kana kuzimbabwe zvinhu zviri kuoma zvinhu zvakushayika zvinhu zvakuita sei zvokuti vanhu vatotaa kuti avazvavabvisa vamugabe pamwe navo vacho vavabuda kungodzosera masimba kumdc noti haiyo zanuchacha haichakwa ichakwanisa kuenda kandi kuti vanhu vavo vasingadi kubvuma asi chokwadi chingoripo ndechekuti vakutodzosera vanhu va2008 ndezvichafuura 2008 kwazvakuenda kudhaira tiringozvitaura kuti ava vana chavanokwanisa kutomboita kunzokuto kuti vari kutongoba kutobirira nyika chaichai ndezvo zvangosara chete zviri kuitika mene muri kuzvionawo seni komawo
tingabvunza imimi mukoma wangu inini handibvumizi kutaura pfungwa dzangu pano apa
ya noti pfungwa dzangu ndozvandirikutoonawo kutoti ava vakana dai vatosira havo vachamisa vataura kuti maerection takabirira vasiyavo vaona imwe nzira yekusira vachamisa chigaro nekuti ivo chaivo chaivo ha nyika vaikwanisa isumudza vaita vatete panyaya yenyika nekuti ikonomi ndiyo yakuramba iri kutonyasa kuramba chaiko chaiko zvoizvotoda vachamisa notarisa zvinhu zvakutoshayika mashopu zvinhu zvakudini munyika hamuna mari mabhondi noti vakatoisa vanhu ndekutotorera vanhu mari nokuti haungamboti wopuwa pepa ukatumira marubha musouth africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi ivo vatumira mari chaicho vakupuwa mapepa
sakamukoma tawanda kusouth africa kwamuri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ini ndiri kushanda hangu but pane vamwe vandoona vasingatoshandiwo vanonge vachitomira mumarobhoti masoichiratidza kuti zvinhu zvakatooma
Saka muri kugona kuraramisa mhuri yenyu kuZimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu mhuri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta mhuri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro kuti tikaberekerwa. Muno munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva anytime vanokwanisa kutidzinga. Saka taikumbura kuti vakupenyika kana vachizvinzwa vanamunangagwa vasiyavasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha. Mhuri dzedu dzisakurura muno munoti malanguage avanodzidza muno maasiro yedu. Tofanira kudzidza language yedu yekumusha kwedu kuZimbabwe kwechishona iyo nechindevere zvatikakura nazvo. Nekuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru muno kana mamwe malanguage ari muno. Nekuti zvinotozviviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupinda muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola use South Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela. Kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down, as we wrap up our show. And the topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe. On how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbo tora mtereri wa effort. Ndopfunga wa effort wacha wa mtereri wedu wekupedzisira. Uzabangu mlaleli wetu wa ucinage umnumzana effort. Wa effort ndi nomuga mchirai mchirongwa.
Evo magadiva.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tinofara zvikuru. Ndirimo South Africa imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Teoretics.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika zvisevanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nokuti kana wabva kumusha wacho wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri mberi itiranda kuita saka vazhinji tirikungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa but kumusha home is the best I think you know but situation iri kumusha parizvino haina kumira mushe.
Saka toita sei.
The only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only, Fanara Kuba is directed by MDC. Since MDC, everyone knows that MDC is in a support of Akawandi from Zimbabwe. So,
kana mgoma mgoma effort kana ine mgoma effort kana MDC ine vatsigiri vakawandisa sei sina kuhina sarudzi.
MDC alliance yakahwina sarudzi zviri pachena but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti vakabirwa sarudzi nezveti ikanobirirwa zvekukoti so we are saying that the MDC alliance ndiyo yoga inokwanisa kusumudza ikonomi yeZimbabwe so far. So ava takangomirira kuti vabvume kuti hai takabira sarudzo then popinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mkoma effort nguva ndidzo dzadyikana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, tinotenda, maitavasa.
Siyabonga, tinotenda, Zimbabwe, this is our show. We would like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.